kuona kwetu ni zvatiri kutambira kubva munzvimbo dzedu dzakasiyana siyana zvichiri kuti wongu chirongwa ichi chakatanga mahofisi edu ese ari 63 atingatati atange akatanga iwo musi wemuvhuru vakanyoresa vanhu vatingati vashoma nana musi wemuvhuru musi wechipiri vanhu havanga vati wandei ingati musi wemuvhuru takarizikai yatingati 15% yekapasiti yemishini wega wega patakazo musi wechipiri vanhu vedu vanga vati wandei asi havasati vawanda kusvika patinoda takarejisterawo vanhu vangaite 33% yekapasiti yemishini yedu yega yega saka tiri kufungidza kuti kuzopera kunoita shumbi mishini yedu inenge yakukwanisa kuchirejisterawo vanhu vatakatara kuti unofanirwa kungochirejistera pazuva rega rega tinoona kuti vanhu vari kuuya zvishoma nezvishoma tikange tichitarisa ningati zvakaitika musi wekutanga newechipiri tinotarisira kuti kupera kweshumbi vanhu vedu vanenge vakuya vakati wandei
munee muchida kuti munyorese vanhu vakawanda zvakadii pamushina wega wega
mushina wega wega tiri kutarisira kuti unyorese vanhu vanosvika 80 per day pamushina wega wega
asi vamwe vari kuti vari kusanganawo nematambudziko zvinenge zviri kuratidza kuti vheki inenge yanga isati yanyatsogadzirira muri kunzwa here zvichemo izvi
hongu ndiri kuzvinzwa zvichemo izvi asi zvichemo zviri kubva muvanhu hazvirakidze kuti vheki yanga isina kugadzirira zvinoratidza pane imwe nguva kuti vanhu vanga vasina kugadzirira nekuti kuda vanhu havasi kunzwisisa kuti izvi zvinorevei patinenge tichitanga chirongwa chega chega ingati vanhu vanotora nguva kuti vajairire maitiro ebasa ravo saka zvingadai zviri kuti vanhu vedu vari kutinonoke iye zvino vari kutora maminitsi yoandaite between 10 and 15 tinozvitarisira izvozvo sekuti vachangotanga tokufungidzira kuti kana vazojairira pamusvondo rinouyane rinoiya pamberi vanenge vakuitai taimu yatinofungidzira kuti ndo taimu inofanirwa kutorwa nemunyoresi mumwe chete between 4 and 5 minutes per person zvakare vanhu vedu havasati vanyatsonzwisisa maripoti atiri kuwana kubva maprovhinsi ari kuratidza ivo kuti vanhu vari kuenda vasina mabharo akakwana tinoramba tichiyeuchidzana kuti pakunoenda kunonyoresa kuti uve muvhoti tinofanirwa kutakura chitupa chako nerimwe gwaro rinoratidza kuti unogara papi vanhu vazhinji vari kuenda vasina magwaro ivavo vachida kunonyora maafidavit zvinoreva zvakuita kuti macommissioners of force vedu vange vachiwandirwa nebasa rekuita vanhu ngavaedze zvachose kutarisa mamwe emagwaro aya atakataura aya ingave kadhi rekuhospital ingave tsamba yakabva nezvikwereti navo hatingati madhipatment of tozai ingadai iri tsamba chaiyo yemagesenyu yamunojuisa magesenyu nao kubva ngavauye naizvozvo zvinotibatsira kuti tikurumidze kufambisa basa redu.